A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 4th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the outbreak of xenophobic violence that has erupted once more in South Africa.
There are an estimated 4 million immigrants in South Africa, which is a total population of more than 50 million.
Foreigners, mostly blacks, are the ones who are being targeted by violent groups which have looted foreign-owned shops, destroyed buildings, and burnt cars.
Official statistics say 5 people have been killed, but some unofficial sources say the number could treble that.
The marauding groups that have, however, met stiff resistance from some foreigners, thus slowing down the attacks.
The xenophobic attacks have attracted retribution from some African countries, namely Zambia and Nigeria, where South African companies have been looted in retaliation.
And all this is happening as South Africa hosts the World Economic Forum, where some African leaders are reportedly going to boycott the gathering in protest of the attacks.
President Emmerson Mnangagwa, however, is at the summit where he told a crowd of Zimbabweans and told them that the planned diaspora homecoming conference is going ahead next April.
There are many reasons that the South Africans have attributed to the attacks, namely that foreigners are taking their jobs, using up scarce social welfare benefits, and promoting crime like drug peddling.
So tonight, we want to hear your thought on this issue.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe Zulu kandaba sedibana njalo kuhlelo Live Talk Diaspora Forum. Namhlanje ke siyaqhubeka ngodaba lodlakela olubandlululo i-xenophobia ngesilungu oluqhamuke kwele South Africa. Lapho isizwa khona kuthiwa sekufe abantu abahlanu. Lanxa abanye besithi hayi inani lelo lingani lingaba liphansi, kodwa ke lokhu esikwaziyo okukhulunywa yibo ke ongqongqoshi bakwele South Africa bathi hayi abantu abafileyo kwakathesi bahlanu, abagoqela ababili abakhona le eSouth Africa. Ye lamhlanje sikhuluma nje hayi udlakela kakhona kuthiwa belungani lunganeno, ngoba amapholisa abikwa esegcwele indawana yonke yelizwe, ikakhulu eJohannesburg edolobheni phakathi lapho okube lodlakela olukhulu khona. Ye siyazi ukuthi zikhona ezinye indawo ezifana labo Tafontein labe lase Rosettenville, lakho hayi bekungangenwa lapho ngabantu abokuza, bebezivalela abanye ezindlini njalo lezitolo bezivaliwe. Kodwa lamhlanje sizwa kuthiwa akhona ama-mall avuliweyo, amanye kade valiwe, kodwa hayi akhona amanye asevuliwe njalo sekungani kusiba ngcono okokuthi kusasa engxenye kungaba ngcono. Lanxa sike sezukubana lamhlanje ke emadabu kakusa bakhona abavukela abantu befuna ukuthi bayobahlasela e-Hillbro, kodwa hayi behluleka ngoba amapholisa abegcwele abaxotsha. Ye bakhona njalo asebebotshiwe njalo sizaxoxa ke labanye abakhona ngale South Africa sisizwa ukuthi kuhamba njani okwalamhlanje lakusasa ukuthi bakhangelene. Jonga
onguvadiwa vateereri nevatariri, nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa. Idambudziko riri kubata zvizvarwa zvenyika dzakawanda muAfrica nedzimwewo dzekunze kweAfrica. Tinonzwa kuti vamwe vekunyika dzakaita sePakistan, vane zvitoro imomo muSouth Africa vari kupazirwa zvitoro izvozvo asi dambudziko guru riri pakuzopondana kuri kuitika vatema vachipondana vatema vachiponda vatema zvizvarwa zvemuAfrica zviri kupondwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa tinoona mifananidzo nemavhidhiyo zviri kukandwa nevanhu vakasiyana siyana pazvivhitivhiti zvichirakidza vana vemuSouth Africa vachirwisa zvakasimba zvekuponda vamwe vatema vanobva muAfrica. Tinozwawo kuti musangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitwa imomo Cape Town vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vari kunzi havana kuenda ikoko zvichinzi zvakonzerwa nokuti vatora danho iro nekutsamwiswa nezviri kuitika muSouth Africa. Kunyanga hazvo hurumende yeSouth Africa iri kuti kwete hatina vatati tanzwa pamusoro paizvozvo. Kouyawo nyaya yekuti zvitoro nemakambani anenge aine mazita kana kuti ane mizinda muSouth Africa, ane midzi muSouth Africa, tiri kunzwa kuti zviri kupazwawo munzvimbo dzakaitawo mune dzimwe nyika zvakaita sekuNigeria nemuZambia, vanhu vachitsividza zviri kuitika muSouth Africa. Zvinorakidza kuti Africa yatarisana nedambudziko guru nekuti mazuva mashoma apfuura tainzwa vachironga nyaya yekuti Africa inge isina mugano kunzi haudi passport Chris kana uchinge uchibva muSouth Africa uchienda kune imwe nyika muAfrica. Asi nezvaakuitika izvi zvaakutoisa migano pavanhu zvinhu zvinenge zvisingatarisirwo zvinhu zvakanaka. Saka ndo nyaya yatoda kuti kurukure nhasi vana veZimbabwe sinungukai kupinda muchirongwa muchitiudza kwamuri kuti kwakamira sei nekuti kusvika pari nhasi vanhu vakawanda havasi kuziva kuti ningi ari sei kwaari. Kuzoti uzivikane kuti uri mupenyu hunge wapindawo muchirongwa uchitaurirwa vamwe kuti aiwa kwandiri kuno ndiri right I'm safe. Iye zvino izvi tine vatinawo muchirongwa chedu munyarikano wedu wekutanga vaAzaria Dube vanove mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vari muJohannesburg. VaDube tokutambirai nemufaro muchirongwa chedu. VaAzaria Dube Nduna ndo zita ravo rizere. VaNduna. Hello. Ndofunga nhare yavo inenge yadonha. We are trying to connect with our first guest, Mr. Azaria Dube Nduna, but I think we are having problems with the phone's connection. Hello. Amene Chris kana paine zvimwe zvanyorwa nevateereri pari zvino paFacebook page yedu. Yekuti tinzwe kuti munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vari kutumira mashoko vari kutizivisa kuti vari sei. Imi vamwe mese muri kwamuri kana vari muZimbabwe pindai muchirongwa muchitiudza kuti zvinhu zvakamira sei. Vamuri kutaura navo vari muSouth Africa zvii zvavari kukupaiwo mashoko aya pavari kutumira. Regai timboona kuti pane vanyora pano paFacebook page reshona. Hanzi namukoma Carlos Chimbi was among the protesters against the ED in Cape Town. Wongu tanzwa kuti kune varatidzira vachinyunyuta pamusoro pemusangano uri kuitwa World Economic Forum vamwe vachiti aiwa dai vamunangagwa vasina kunge vapinda musangano iwoyo nekuti nezviri kuitika muSouth Africa. Saka mukoma Carlos Chimbi vari kuti ndovi mumwe wevanhu vanga vachiratidzira kumusangano ikoko Cape Town. Kwoita mukoma Courtney Mpemi koti handibatei ndikutsemurirei.com rese. Ndofunga tinokubatai nekuti nhamba tiri kuzitora ipapapa. Kwoti mukoma Jerizishiri vaisawo nhamba vari muJohannesburg. Nashville kuda muzenda. Hanzi South African police are biased and corrupt. These people were attacking people in the presence of the police. Vaisawo nhamba dzavo kuti tivabate. Kwaitawo zvakare mukoma Elton Mafararikwa. Maswera seiko mukoma Jonga. Ndiri kuteerera zvangu ndiri muJohannesburg. Lenas. Ndi mukoma Hanzi Lenas. Lenasia. Okay. Mukoma Mpemi vadzoka zvakare. Africa iri kushandiswa nema Western countries kuti tipandukirane. Ndo maonero avo vachiti dambudziko Hanzi Mazulu vaisa nerudzi rwavari kuti dambudziko ndo riri kukonzera asi zvinhu zvatisingakwanisi kutsinira nokuti hatina ruzivo rwakakwana kuti ndiani ari kukonzera. Chatinongoziva ndechekuti zvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Chris.
Yebo Jonga, ye hayi bakhona ku Facebook abasilandeli abalandeli bethu. Ye sinyabona lapha silo Queen, uQueen ke usa Queen use Johannesburg. Hayi siyabonga Queen ngokusi landa lapha kuhlelo kodwa ke besingathaba ke ungasithumela inombolo ke sixoxe usitshela ukuthi kunjani khona ngapho eJohannesburg siphinde sibe lo no uino Ndlovu futhi kunjani baba Gandhi hayi siyaphila baba Ndlovu silethemba ukubana lapho khona lawe hayi uphile kahle uPamela Khumalo uthi lichona njani msakazi sithonile makhumalo uClemens Mzola Dube uthi linjani basakazi ye silokhu simelele nje ukuthi incingo zethu zingani ziyahamba kahle ngoba kwakathesi sizama ukuthi sifonele ke abantu incingo zingani azingeni kahle silethemba ukubana zizalungwa kathesi nje okwamanje bakhona sibanqusileyo silo Mnumzana Azaria Dube Nduna weZimbabwe Human Rights Organization ekhona le eSouth Africa eJohannesburg ozasitshela ke ngokuthi njengenhlanganiso elwela ilungelo loluntu kuyini abakwenzayo ukuphathisa ke izalwane zeZimbabwe ezizithole ziwele engozini yezenophobia sizoba ke lo mnumzana Ngqabutho Mabhena awulaye simkhangelele ukubana sibe laye kuhlelo kodwa hayi incingo zethu zingani ziya usiphazamisa nje lapha lalapha ya uTracy Mangare laye usekhona uthi linjani kodwa hayi siyaphila Tracy njani wena le Mike Ndebele uyathi kuyaphileka ngalapho basakazi hayi thina ngapha kuyaphileka ke singazi khona lapho okhona jonga
regaiti mozwa uthi va Dube Nduna vadzoka iri parunare allo allo I think we are having problems with our phones and meanwhile we urge you to also write on our Facebook pages and let us know how the situation is wherever you may be. Tinamkoma anze Brighton Tomuana anze kuno ku Cape Town kune runyararo. Then vamakufararikwa vanyora kuti nasi kuno kuri nani asine zuro kwaiwa kwakaoma. Hamuna kutaura kuti vari munzvimbo yekunofunga vari muJohannesburg. Learn more dish anze yambiro yangu kuvana veZimbabwe vari muSouth Africa. Ukaona watarisana nedambudziko iri usatembe nemapurisa emuno aya unouraiwa vachitoseka kana une pfuti fura vanhu vanosungwa wanzosungwa hako but at least unenge wawe safe aiwa tikurudzire kushandiswa kwezvombo kuti munge muchiurayana mushonga mukuru mukoma lenmo dish ndevekuti usapinde kunenge kuchiitika mhirizhonga iyoyo kana wakwanisa kunge uchisangana nayo edza kutsvaga nzira dzekuti utize nekuti stero kana wakanga waine pfuti iyo ukapfuura vanhu vanga vavatitatu kana gumi tichiona mob inouya ichirwisa unenge uchitarisana nevanhu vanopfuura 100 zvokuti unongopedzisira waurayiwa saka mushonga mukuru kutiza panenge paine mhirizhonga musamira muchimirira mhirizhonga hatikurudzire izvozvo kana kuti munge muchidzosera sezviri kukurudzirwa kunzidzai pfuti aiwa hazvidaro koita Nashville kuda muzenda hanzi Pretoria is calm today zvinofadza kana kwava kusina dambudziko kuPretoria ikoko then taurai shoko Ncube good evening all we thank God for helping us in South Africa Javusivanda hanzi nhasi kuri nani zvako havana kutaura kuti inzvimbo ipi yavari kuti iri nani mukoma Evaristo Tuli watching from Cape Town then Leslie Kim Pofu anzi kuri sei aiva kuno kutsvene regai timboona ndofunga tina mukoma Tawanda vari pano nhare makadi mukoma halo aiva tiri wapenyu mukoma tanzwa kuti masangana nedambudziko ku South Africa uko mukatudza kuti chii chatora nzvimbo
ya chiri kuitika ndekuti dambudziko ndekuti vari kufamba vachibata vachida kudzinga mafurina muzimbo machiriwa vanhu saka chiriita ndekuti vari kupinda vari kuti ivo vakanyanyanangana nemaforinex vari kutora mabasa avo vachirova vanhu vachitese vachivabvisa vanhu saka vanhu vazhinji ava kutya kuti vari kushaya zvekureto voita sei magara vakaita kuti vagari sei zvetikatasi mapurisa kuti akwanise kudzirana asi kuti vachadzirana zvese takatarisa ndikuona sekuti mapurisa ari kukurirwa nevanhu sakaaiiripondekuti hatichikwanisa kuita zvekuita sei tinenge tisaisa kunge tine tichibatsirika munzimbo zvetiri kuti vamwe vachiwa vange vagara vange vaita hambisi
Tirikunzwa kuti vamwe varongo varotofungidzira kuti aiwa mapurisa acho iwayo dzimwe nguva ari kutozvityirawo upenyu hwavo kwete kuti vari kungokutarisai muchirwiswa asi kuti vari kutosvikirawo upenyu hwavo nekuti hanzi vanhu vacho aiwa havasi kutombomisa havasi kudzora tsvimbo kuti gudo rabata kumeso vari kurwisa tichiona nemamwe mavhidhiyo vanga vachitopidigura nemotokari dzemapurisa imi muri kuonawo sei pasi ipapo.
Ya ipapo tingataro yeti atinga wape mbosa ya kati yanyei tikatarisa nima raramira nita wane mtao tafeta anka sisi ya rene wangi mbini nika bwezi wani wachu bali tukwanta zingwanti chikapa kutumane wakuri ya pa kutiti panyadze yutu nyadze huri yuka panyadze zombo odo za wame nga waka oda mputi batu kutu zao zini zonga awate ete ma la zizuri kwa mtao nisa mara da kure kwa wangu wacho awate uchi ya nga ito wadu panta sina ya kwa wakuri. Asa mabuta yeye jamara watu jamara wangaza ni jamara tuwa na kuri sasa asasa yeye nda kwa wabu chika wake si ya zira wengine wao wangaza watu mimi zaidi dini saka dini saka dini basi ni zaka dini tuwa ah kwa yini wengine wangu dini dini ya wirewa na wangu
imima batwa ni nzira ipi mumiri jongai muri victim ereka na kuti mango ita witness.
Ah, so far, so that he so far, Ringuru, the Katongo Mirasur, the witness Rangra, because the Matiri was I'm the Korean, the good people of Zimbabwe, and we are also very safe. I think South Africa is in Zimbabwe, and I'm Batan. But I'm the Korean, the Daikun, Takabatan, nobody else, the Gadra, the Gadra, the Yuka. The Lima Union was the number of Ganesina, every province, especially like the year, has been green province, the local province. Aguna branch la tinga di branch mengine wa nimira wa nimira mazibabu ndoto baada wana chana wa wana kwa tangu noripota yidi pangua imechiti sentai mutole kwa nini kushika kwa kuku akure ni au benefiti ni kana kuna imani na kana kwa sanga chini kwa sana ndoto ambiga na ni sanga programi tinga tina yuko ni dalan ruku funga utivu wangu tuto kwenye kura ni mazibabu ya kwa watu wa kutoka sisi kwenye branch kuno kuhudumu kwa nimira mazibabu kutoji kwa wakati kwa any problem kwa sababu kama kesi kuna ripoti kwa wakati kwa sababu kwa ripoti hali hii nyingu wa kutoka kwa sababu kwa ni ni ndao rai wa ni ndio kaka kati mara ni ya ni kwa sababu 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 mabati ma branch akata siwai dana mtaso la mira ni point ari ku branch lo rafa na ni lo ka ngana job de ni de Pretoria kana de Cape Town ni dara sana ma porzi de dia mongo na porpani
akona na
na ni ni rafa ni de kata fa ni 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 sa
gore mono kuluma ere isindebele
ndi kwa Cape
Town asi chirungu mono sununguka yenyu kata ida kuti mu hold muramba muri parunare timbotora tine mumwe ari parunare izvozvo. Okay, thank you so much. That's Mkoma Tawanda Joyce is in South Africa, and he is speaking as a witness. He witnessed some of the incidences, some of the attacks. And right now we are joined by one of our viewers, and he was among the protesters at the World Economic Forum meeting in Cape Town. Hello.
Hello.
Hey, makadi baba.
Ai watora wa maisu osimbai.
Ai watora wa penyu zita ndiani?
Carlos Chimbi.
Mukoma Chimbi, kwakadi ikoko.
Ah, ndiri nani mufarai nayo zvira.
Ai watora wa penyu zvira ndo yakutoita ichita mizwa nokuti hakuchasvikika kumusha kwakunetsa kufamba.
Ah, chaya tovura zvira, chaya tovura zvira.
Aiwa ndipapo. Taona matumira shoko rekuti manga muri ku Cape Town kwa ratidzirwa nevana veZimbabwe. Mungatudza kuti zvii zvatora nzvimbo.
Ya, zvira zvino taenda pa chitu kwa musangano we Economic Forum pano kwa Cape Town International Convention Center. Pa shika vamunangarwa na vamutuli muve. Saka tiri pakuprotesta ipapo isusu donzo redu tatiri kuti tatine nyaya yekuti ED tinokumbirawo mumire stop brutality iri kuitika kumusha stop the abductions ziri kuitwa kumusha. Please, can you try to talk to Nelson Chamisa? We need a genuine dialogue. Please remove security forces. They mustn't interfere with the politics. At the same time, some of the African leaders, they didn't come in solidarity with their colleagues, relatives, which have been killed. So, those are the people who are going to be able to do that. But, I'm going to protest. I think I'm going to make videos. I think I'm going to two groups. I was like, I'm going to go to the house. Zimbabwe kana kuti because they are not from Cape Town. They are not
considering. Tichitarisa hedu pa msangano ipapo munofunga here kuti imi kuratidzira kwenyu message yenyu yasvika.
Ah, message yedu yasvika ikuratidzira yasvika chaizvo nokuti pazosvikawo SABC vazouyawo vebroadcasting veETV vazouyawo vachibvunza zvinyunyuto zvedu chivata vataurirawo. Awaone vakamira ZNPF kwabva mukuru weyouth wekuZimbabwe watouyawo akabvunzwawo saka ndazoona nguva yekuti ano mukuru weyouth wauya akamirirawo youth kana maimboona vanobuda pa vachiita mapress conference veyouth vakomana ava vakambobuda vachinyeringa vachiti tiri kuexpose macorrupt officials one of them ndiye auya hanzi tsenungwa here kana tsenhurwa anga tsenugwa
ari pepapapa. Wa Godfrey Senengam.
Senenga ndawana mukana kutaura nawe ni personal va Senenga. Ndikataura nawo ndikavabvunza kuti mimi donzerenyu ripapi saka va Senenga vadonzeredu we are in solidarity with the president Mnangagwa and we are happy. Ndikagaritwa ni Saturday muso 25 October zvokuva pati chikunja chikuru. Ndikazovata izvo hapana chakashata ko tirikuona inotsika ndiyapinda mujanji tirikuona makapfeka mahenga akaiti mapresident timbotsanangurirayiwo tihwe ichoda kuhwawo zvakamira sei hatisi kumusha kusoro kwemaabduction ndakupa kumusha odhose kurohwa kwevanhu vakati hakuna zvakadaro zviri kuitika all those people are lying kana pane munhu ane chinyundo chake takataura kani macome forward ataure saka ndo zvimwe zvezvinhu zvavanga
vachiiita
zvisiitika
Zimbabwe. Ramba yenyu makabata mukoma Carlos Chimbi Chris Amel tine mumwe munhu here anokwanisa kupinda muchirongwa tisataisa mumwe mbvunzo.
Yes, chonga silo mnumzana Sibanda uvhusa muzi Sibanda wenhlanganiso ya Africa Diaspora Forum siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ngiyabingelela ntambama.
Yeah, ungasitshela ukuthi lamhlanje njengenhlanganiso lilani imbiko elifuna ukuthi liyazise uZulu.
Yena imbiko sinayo namhlanje ngokuthi siyaqhubeka njalo lokhu sigqugquzela uhulumeni owalapha eMzansi ukuthi aphakamise izinga lokubhekana nendlela yokuhlukunyezwa nokubulawa okwezizalwane zangaphandle ezilapha eSouth Africa. Sifuna ukusho njalo ukuthi lokho esikubone kusenzakala eZambia naseNigeria kungaba isiqalo lesi esento ezinkulu ezinike zibe zinto ezizoba zimbi kuzwekazi le-Afrika. Ma uhulumeni weSouth Africa engazi ukuthi alungisise lolu daba. Siyazi ukuthi bebekhuluma namhlanje bethi cha upresident waseDRC kungazi kwakhe ubevele ngeke ezazi ngoba uzobe vula iparlamente kusasa. Kwathiwa njalo nowaseRwanda ube nezizathu zakhe wakhuluma ngomgqibelo ukuthi akazi ukuze kanye noMalawi. Kodwa sibona ukuthi kubalulekile ukuthi uhulumeni weSouth Africa angayifunde ukuthi ukungazi kweqembu lethimu laseZambia ukuzodlala neBafana Bafana kukhomba khona lokhu ukuthi kunokungagculiseki ebantwini ababuya kwamanye amazwe namanye amazwe ngendlela iSouth Africa eziphatha ngayo kakhulu ekubulaweni kwabantu bangaphandle. Sibonile ukuthi undunankulu waseGauteng uDavid Makhura ukazi izolo ukuthi ngemva kokuthola udaba lokuthi kunesizana nesouth africa esibulewe ecoronation ville sibulawa ngumuntu wokuza wasepakistan uye washesha waphakama waya kuleyo ndawo ukuthi ayobona ukuthi kwenzakalani njalo lesizana nesepakistan saboshwa le ndaba kayisihambanga kahle nakancane neze ngoba kasikaboni izizalwane zesouth africa ezibotshela ukubulawa kwezizalwane ezibuya ngaphandle kwesouth africa kumbe abantu bokuza okukhomba sobala ukuthi ukubulawa kwabantu bokuza uhulumeni wesouth africa unesandla phakathi kanti uyakujabulela ngoba selokhu kwaqala ukubulawa kwabantu ngo-2008 kakhulukazi kuze kufe abantu abangamashumi ayisithupha nababili akukho umuntu owabulawayo ebantwini owaboshwayo kahlehle kulezizalwane zalapha e-South Africa ngemva kwalolo dlame into esikhala ngayo ukuthi uhulumeni wase-South Africa kufuneka aziphathe njengohulumeni hhayi ukuthi aziphathe angaziphathi njengomzali onenkethabethabi othi yena kanandaba uma kubulawa abantu bangaphandle siyabona manje imbiko ephuma e-Chatsworth eThekwini izizalwane ze-South Africa zingena esitolo esicabanga ukuthi isitolo esiyisona futhi esesikhethwe ngabantu abangaba yizizalwane kumbe ababizwa ngezizalwane abangaba mhlawumpe ngabamhlophe kumbe abamandiya bangene phakathi bathatha obhanana bathatha yonke le nto okusho ukuthi lokho kade kutshalwa ngohulumeni we-South Africa useyaqala ukukuvuna manje ngoba kuqale kuhlaselwa abantu bokuza nempahla yabantu bokuza kodwa manje sokuhlaselwa yonke into kuzothatha isikhathi-ke manje ukuthi uhulumeni wasouth africa alungehlise lolu daba anelise ukuthi abophe kumbe ehlise leli zinga lodlame elitholakala la ekhaya lokuthi abantu sebephunga ukuhamba emini bangene ey'tolo batshontshe utshwala bebetshontshe utshwala lapho ejulisi badakwe betshontshe utshwala kodwa bekungendabaza lutho ngoba lezo zitolo zidayisa utshwala bezinye zabantu bokuza kodwa manje ngoba sokungena lihlolo sala e-South Africa siyacabanga ukuthi mhlawumpe sizobona uhulumeni ephakame ezama ukululungisisa lolu daba kodwa esindebeleni sakithi sithi ingubo ungayiyekela idabuka uzogqinisa ulala wena ushaywa ngamakhaza akumelanga ukuthi uvele uyiyekele kumele ukuthi ibambe ukuthi asigoqa sisemanzi nomthonto uhlabusamina so siyakubona lokhu ukuthi nanamhlanje e-Cape Town udlamelo uyaqhubeka soluqala eThekwini kade lungapha eGoli nje kuphela so kusho ukuthi kuyabhebhetheka konke lokhu kulwisa abantu bokuza kodwa sesikubona ukuthi manje sokuhamba kugcwala yonke indawo besikhuluma nezindula namhlanje entambama ezasemahostel abantu esicabanga ukuthi behamba phambili kulolu dlame sacela ukuthi no besifisa ukuthi besihlale sibonisane nabo ngoba lokho okwenzakalayo akunanto enhle kuze yilethela izwe lase-South Africa nezwekazi zonke lase-Africa kuzolimaza nje ubudlelwano phakathi kwabantu ngakho siyakhala kakhulu ukuthi ake kuyekele ukubulawa abantu ngoba ukungatholakali kwemisebenzi e-South Africa akunani nabantu bokuza abantu bokuza bahlizile kakhulu infact ukuthi i-South Africa kube nemisebenzi eminingi ukuthi umnotho we-South Africa ukhule ngakho kubalulekile ukuthi abantu bokuza bahlonitshwe ezibhedlela odokotela abagcweleyo ngodokotela be-Nigeria ne-DRC abanye abazisebenzayo odokotela abaningi babuya ko-Zimbabwe nakephi i-South Africa namhlanje ikhuluma ngokuthi ezempilo ziqhubeka kahle kodwa izikhwicamfundo ezisebenza kulezo ndawo ngezibuya ngaphandle asihloniphe lokho
hhayi kuyezwakala sicela ubambe nje kancane silo mlaleli lapho
hallo
nakhona
hallo tinamtere ndiye ani abo
Ndi Gaddafi.
Mkoma Gaddafi.
Yee.
Muri kupi Mkoma Gaddafi?
Ndiri pano pa border re Mozambique ne South Africa pa Komatipoort.
Border South Africa ne Mozambique ino dzichiita uno yacho Komatipoort.
Pa Komatipoort ya.
Ah okay, zvinhu zvakamira sei kwamuri ikoko?
Zvino zvinomira zvakanaka hakusi kuzambia chete nenigeria lasi pamaswaseni apo uchipinda kuenda mozambique apo vakavhara vachidemonstrate avo kumozambique kana uri wekusouth africa uri kumhanya zvakaitwa ya vanhu avarume avo magwara vanongotiziva vari muno vamhanya mijara dondorose
saka vanga vachingotandanisa vekusouth africa chete
ukangoune kutraka ukangonzi unobva kupi toone chitupa passport kana uri wezimbabwe hakonzi mukoma darikai south africa kozi hoo ndimouraya hama maburu edu kusouth africa aya tapakaita
Asi mune wamunoziwa here vakasanganisa ona uye vamwe vamunosimbotaurawo nawo vari safe here?
Vari safe kunyanya kulocation ndokutina kumira zvakanaka uku nokuti ndaumboona patv pachebizi nezi mupurisa ari kuti patendisa apo mupurisa akamira ari kuinterviewa ari kuti there's no arrest yet, but vanhu vari kuluta kumashure kwake uye vari kuti hapana munhu achasungwa vanhu vachitoluta akatarisa havarume zvinhu zvinodzikisira chimiro chemapurisa emuno musouth africa kunyanya nyaya tozoona sekuti hai zvinhu zviri political motivated.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Gaddafi. Thank you so much. Morambo muri safe. Stay safe. Thank you, Chris. That's Mkoma Gaddafi. He says he's calling from Komatipoort. I think it's a town close to the Mozambican border. And he said Mozambican nationals were blocking roads and checking IDs. If you are a South African driver, then they attack you. If you're a Zimbabwean or other national, they allow you to pass through Mozambique. Those who are critical, Mozambique, and the name of Terry. Hello?
Ndiga Mkanya, Zawopano, Parasen, Bega.
Mkanya, ndo kumbira mzoroka, volum yenyu.
Ah, all right, Baba.
Thank you. Yes, too, they would paka mira se Parasen, Bega.
Para sendo bana papa pa chirinani zvapa asi tine mafunga atiri kunzwa kuti mandi chai chai hanza chinenge chakafa tanzwa kudaro susu ishoko ratatopiwa kunzi nevamwe vatotirambira kuti muone vemuno ndovatotitaurira kuti pamanda apa varume muchenjeri kana manga muchienda kumabasa kamusatomboi ndarambai makatowanda nekuti zviri kutaurwa zvizhinji zvakati ndokutaura kwavatiitira
musi wemande inenge iri unenge uri musi wei uyu mande inenge iri musi wa9
hanzi next monday vabasopo varume kuno zvinenge zvitoitika kudaro
asi imi muri kuona sei zvii zvamungataurawo nokuti tinoona kuti dambudziko iri idambudziko ragara richiitika kwemakore akawanda
vanhu vemuno munozvavashoka hamene kuti havanzwisisisei unoona vanhu nyika inoita yakashandirwa nevanhu vakawanda kuchinana wainera dziyadziya idzi vanhu vaitorwa kubva kunana Malawi, Zambia, Zimbabwe vacho vachishanda mugodhi iri munomwe kusvika dhisi ikonomi yasimukira maona nevanhu vanobva kunze kwenyika maona but nyaya inongotirwa dhesi ndeyekuti vanongoda kutisikasika nesusu veganda richitema chete saka ndopamwe panotitirwadzei manje ipapa apo kuterekuti tisa tinambobva kueurope kana kuamerica tinova vanhu vari muno muafrica muno these are colonial borders ende takatoshanda mumamaini fanika like kuno kwatiri kunana rasende kuno tine makore nemakore tishanda mumamaini iwayo development dzakaitwa muno tisu vanhu vemunomu muafrica munomu saka tinobva tatiritwa zvimwe neimwe nzira tinonzi makwerekwere tinoitwa chii but pavakanga vachirwisa varungu munomusouth africa nemabhunu munomu vaiva munyika dzedu dzese dzakatenderedza idzodzidzi tichivasapota varibarache nemovement yavo vanotaura kuti our democracy and what what tisu va part of them but zvekurwadza unoona so
I know. Thank you so much, Mukanya. Regai tutore wamu atereru
ariparunare. All right, my dear Basala.
Thank you so much. Before we go to Dr. Vusiswanda, we are going to take one more caller. Hello?
Hello. How are you, Mr. You are speaking with me.
Yes. Kuluma, Baba. Kuluma, speak itaurai. Hello.
Mukoma shiri yakangwara. Yeah.
Is darakari mai. Zakapusa ziri kuita sei manje.
Saka asizo kanga tinga tumbutarisiro asi chikuru chakwenye moto chimana chembiche kuti wanika waka vota pa wadzidzi vati vakatopedza kuvota vakatomudzwa kuti mhani wa vachipinga muno zvinova zvinotoshamisa kuti ko mavota aya akazomboshandawo chii zvaitaitirawo kuti papaizvo vachamisa pavaizopinda ndaizokwanisawo kuti zvitopeta mabhegi toenda kumba kwedu nekuti tiri kumusha kwedu tinozviitirawo zvatinoda saka taitaitira kuti vanhu vachauya vaiwandisawo nekuti chisi chimwe chinhu chai chaiyo dai kutori kwedu hati tazozvifarirawo uwandu hwacho hwakanyanya kuitirawo kunoku tine rimwe divo zvinhu zvimwe zvisina kunaka taifanira kunga tichizviitirawo zvinhu zvedu tiriwo kwedu
ndizvozvo aiwa panonzwikwa mukoma tauraiti
saka ndinoti zvinhu zviri kuitwa izvi hazvina kunaka hatikurudziri zvinhu zvakadai nekuti hatiziviwo mangwana vachadonhawo pai paikonomi zvii zvatirikuitwa vachazoda kuzopindawo kwedu ende ichokwadi kuti ndinotarisirawo kuti pano hatichazotadikanawo zvakanyanya kana vazosvikawo kwedu kana nezvavari kuita
ndizvozvo chaizvo ndichiri kurangarira mukoma shiri yakangwara pane nguva yekuti hama dzedu dzekumozambique dzakambenge dzakapotera muzimbabwe nguva yehondo yemozambique nerenamo taiona vanhu vachigarisana zvakanaka kwazvo zvekuti dai zvese izvo zvakaitika nguva iyoyo kuti vanhu vairwisana dai zvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunetsekawo kuchiwana kumwe kwokuenda kunotsvaga mafuro manyoro asi nekuda kwokuti mamugere zvakanaka nevanhu vekumozambique nanhasi munopinda mozambique muchisununguka ndo zvaiitikawo nguva iyoyo kuti atigere zvakanaka nevemusouth africa pavakapinda muzimbabwe zvakaitawo kuti muende musouth africa muchinotsvaga mafuro manyoro thank you so much regai tinzwe kuna vamwe vateereri Thank you so much. I think we still have Dr. Vusumuzi Swanda on the line.
Yeah,
Dr.
Swanda. But before we go to Mr. Swanda, can we welcome Azaria Dube Nduna?
Oh, okay.
Yes, you can go ahead.
Mr. Nduna, welcome back.
Welcome back on the Mr. Jonga Kandimire.
I hope this time your line is not going to hide.
Yeah, man, this time it's all right. It's all right. Yes, I'm sorry about that.
No, that's okay. You know, Mr. Nduna, somebody raised a very important issue that Zimbabweans in South Africa are not united. And you are one of the leaders of many organizations in South Africa. What do you have to say about that? That's the same question I wanted to throw to Dr. Swand.
Okay. That is very true, Mr. Jonga Kandimire. You know, if I can tell you, like, we are more than 10 organizations here in South Africa. And since 2010, we used to attend immigration issues when we were issuing Zimbabwean DZP permits. But for all along, how come that, like, even today, whenever there is a disaster, there is a problem, or whatever case, or whatever, there's a problem of human trafficking, someone can be told there is a work in South Africa and come here in South Africa. You can find that in South Africa, you can be in the media, in newspapers, but we don't have any funding on our own that in case of any problem, like what Nigerians did, like Kenyans, we can be able to go and attend the incident so that we can help our own people. So how can you say we are the leaders of our Zimbabwe community in South Africa? If till now we can't come together and have our own Zimbabwe United Front Diaspora Committee, where we can say if there's any problem, we can tackle that issue, then we can provide counseling, we can repatriate in case of maybe some people can die in South Africa. This can show that maybe we are not united.
But what have you done as Zimbabwe Human Rights Organization, South Africa, to address that issue?
Actually, I tried to bring, like, some of the leaders here in South Africa into one WhatsApp group so that we can talk about this. But till now, we have reached an agreement. It was brought again sometime 5 years back by Mr. Kumbira Mchenga, someone, another colleague here in South Africa. But whenever, I remember sometimes Gabriel Shumba also proposed this idea that maybe we can come up with this thing long back in 2014. But till now, we haven't come to reach a conclusion that, no, we've got such an organization. Because it's like when we are united, it becomes easier even to approach South African government or even our Zimbabwean government or even our Zimbabwean citizens in South Africa. It becomes easier for them to trust us and say, okay, like now, I was launching our Zimbabwe Diaspora Foundation here in South Africa. Of course, our Zimbabwean embassy and our consulate and all those business groups, they say that is a very noble project. If we can launch it, we are going to support it so that we have got our own funding. But now, our people, Zimbabwean people, how can they trust such people who are not united? Because they feel like we can just send our funds into this account. What is going to happen? They know that even ourselves, I remember it's been a long time when Zimbabwean people, they say, it's been a long time. Why can't you come with our Zimbabwe Diaspora Foundation in South Africa? If you were in South Africa, interviewing so many people. I remember last time Mr. Zininga was interviewing someone from Cape Town. But till now, as Zimbabwe Human Rights Organization in South Africa, we are trying now to launch it, understanding that those people who did inform about this idea, they say they're going to support it. But still, I'm going to say maybe this week try to bring all these leaders within South Africa so that maybe we can be in one WhatsApp group. I did inform them like 2 days back, and actually I did came from late from work, so we couldn't complete the conversation. But I think I'll try to go on so that maybe we can reach a conclusion so that we can come up with something.
Thank you so much, Mr. Dube. Please do stay on the line, Chris. That's Mr. Azaria Duvenduna. A guest is from Zimbabwe Human Rights Organization, South Africa.
Okay, Jonga, see Gubabu Usbanda. Numzana Sbandu Kwan. Ya, Sbanda, unhasel uti ye lamhlanje sizwa kuthiwa bekungani kunganeno. Usasa ke ubona ungani kuyaba kunjani nxa ukhangela umumo khona.
Akukho kunganeno namfowethu namhlanje ngoba abantu bathi bekunganeno ngoba bakhuluma ngaseGoli. Ukuthi mhlawumbe abazibona ngalezi zimpi ngoba bayenze lokho abakufunayo bangathi bathe ukwehlisa kodwa sokwehlela eThekwini lento esikhuluma ngayo. Sonke lesikhathi eThekwini edrobheni bekungakaveli kakhulu naseKapa sokungenile kulezi ndawo ngamandla amangaza kakhulu. Khona namhlanje eGoli lapho esikhuluma khona ko-Fosloras ekuseni sigcine thina sesihambe safika e-Fosloras kuba ngoba nazi nendaba lezo zingelona iqiniso i-fake news bese ziphephethekiswa kuthiwa iy'kolo ziyashiswa. Zishiswa izizalwane zasePakistan ziphethe neyibhamu bathumba nengane. Abazali bagijima bagcwala ey'kolweni ukusukisela izolo. Sokuqale ukubhebhethekiswa amanga manje kuphuma indaba ezingelona iqiniso ukwenzela ukuthi abantu bayesabane kube khona inzondo. So ngeke sithi izinga lehlile sisathola nemibiko ekade iphuma koSantaco abeMartex Association akade bekubone cha. Namhlanje kuze kunombhikisho omkhulu kodwa sicabanga ukuthi ngoba benza iphutha lowo myalezo bawukhupha unenamba zabo base bewuhlehlisa ke bathi hayi cha akubona abakhuphe lowo myalezo kodwa ngabantu nje abangahambisani nabo. So ngeke sisho ukuthi into empela kukhona okwehlileyo ngoba nakho nongqongqoshe omaphoyisa uthe mayihambe bahostel ukuthi akhulumisane nabasehostel abazange bamamukele kahlehle bavele nje bamtshela ukuthi cha awume kancane mnumzane sifuna ukuthi abantu bokuza baphume bonke asibadingi nje asibadingi asibafuni. And leyo nhlobo yenkulumo siyithola nasekumastudio la esiphuma khona abantu ngokuza bethi hayi abantu bangaphandle mase beqala ukusilwisa nathi sizoqhubeka sile bacabanga ukuthi bangakanelisa nakuthi basilise baze basikhuphe. Ngithanda ukuthi ubheke ukuthi lolu daba lwaseMozambique esilutholayo luqinisekile mpela ukuthi eMozambique iy'moto bezivalelwe ukuthi zingangeni kanti njalo ezinye bezishiswa kubuke kumlilo kuqhuma endaweni ey'ningi. So esikubonayo ngokuthi alukho nakancane ushintsho oluthile kodwa lento iyaqhubeka njengoba kusho ukuthi nangomsombuluko ingathi iyaqhubeka iya phambili akusikho ngomsombuluko kuphela isaqhubeka. Nakusasa lokhu sithole futhi njalo ukuthi bathi bona namhlanje ebusuku kule moto amatekisi asuka KZN azo ukwehlele Hilpro bafuna ukuzodubula bonke abantu abuya ngaphandle Hilpro. So akulona iqiniso mpela ukuthi kwehlile nje kuphela lapho bekujwayeleke khona labo bantu. Kungathi kwehle kancane ngoba bashisile zonke izitolo bathatha yonke izinto eAlexander namhlanje kutholakala imizimba izidumbu ezimbili ezishisiweyo. So labantu abalokhu betholakala bebulewe baningi kubone namavidiyo
ngomunye umbuzo kade enza kubuza wona ngesilungu lo ukuthi Mr. Simanda, can you tell us about the figures, the numbers that you are having of people who have lost their lives in this xenophobia?
I need to say that in all honest, I think that there is a government concerted effort to suppress the numbers, you know, and understate these numbers. Because today, for example, the police are saying that only 7 people have been killed, and they are actually identifying 2 South Africans, and then they are identifying 2 bodies that were identified in Alexander late today, and a Zimbabwean body, and then 3 others that are not known. But we know on Saturday that 4 bodies of migrants, you know, already were identified, in Julius. And yesterday, the day before yesterday, we buried, which I know, 2 Ethiopians, you know, that died as they were trying to flee, you know, from these attacks. So the minimum number that we have now, initially before we had these 2 that has been added, was about 10, but we know that now we are sitting at between 12 and 20 with unconfirmed ones, because we've got a Hilpro issue again where somebody was shot on the head. So we are seeing a situation where the government is trying to control the information that is released on the statistics of the people that have been killed or the damages in a bid to try and keep a face and a front in front of the World Economic Forum.
Thank you so much, Dr. Spanda. I think we have a caller who has been holding for some time now. Hello?
Mkoma Chirandu. Yebo baba.
Tinotenda. Muri divi ripi ku South Africa?
Ndimushairi ndinoshandira Joburg Cape Town, pari zvino ndinotori mudzira kudzira kuenda ku Cape Town.
Okay.
So far takubva kufamba kwandaita muzvara nhasi handina chandati chandasangana nacho, uye vandiri kukomunikita nawo kumbiri kwandiri kuenda vari kutaura kuti mudzira zvakanaka. Asi dambudziko riripo ndiro rivengo, nokuti nezuro manheru kune kambani inonzi Bekers yakabatwa ine yakazadza vanhu more than 10 mutruck driver. So vanhu vava vari kufungidzirwa kuti vanhu vaienda kunoiswa pane imwe nzvimbo kuti vakonzerese noise. Asi zviri kuitwa nevamwe vachairi vari pamabasa vari masouth african vari kuramba zvichitakidzira noise kuti irambe ichiitika, iri nyaya yeruvengo chete.
Kufungidzira pamuri kuita handiti ifungidziro kaiyo, nokuti hapana humbowo. Hello? I think we have lost him. We have lost him. Mkoma Chirandu, you are saying that there are allegations that some companies are transporting people or these are South Africans who are causing violence to other areas.
Mm-hmm.
So those are allegations unsubstantiated.
Mm.
Yes.
Yeah, so are we going to...
Hello, and this is what Tichine... Mr. Ngabuto Mabena, we welcome you, Mr. Ngabuto Mabena, from Zimbabwe, living in South Africa. How are you, sir?
I'm fine, thank you. Greetings to the listeners as well.
So thank you so much for joining us. What can you tell us about the violence in South Africa?
Well, as we know that this violence started in Pretoria last week, it has been spreading to Johannesburg. There's been a lot of looting around the Cape Town. This afternoon, we're told that people were looting around the Midrand area. You have people that are targeting foreign-owned shops, forcing themselves into these shops, looting a number of shops in the CBD, that is central Johannesburg, were closed today and yesterday. This is an act of criminality in our view, because even if the South Africans were raising genuine concerns, but this has been overshadowed by the criminality that accompanies this unsanctioned demonstration, so to say. So we condemn these acts of criminality and want to point out that it's not only migrant shops or properties that have been destroyed. South African properties are also being destroyed. The burning of vehicles that belong to South Africans. So we condemn this act of criminality.
We have seen in other countries like Zambia and Nigeria, or we've heard reports of retaliation in those countries. What do you say as an organization?
Well, it's an issue because the feeling out there is that the South African government is not doing enough, and people are saying this criminal act is targeted at foreign nationals, people that are outside in Zambia, Nigeria, elsewhere. They then say we would also retaliate at South Africans a lesson. We do not support this view ourselves. What we are saying is that the South African police, they did not act in time. These messages and the voice messages in particular and the videos, they've been circulating on social media where people were warned that this is going to happen. The authorities did not take this seriously. The police and the intelligence department should have investigated and arrested the people that were organizing this shutdown. It is not a registered organization that organized this. So when you now have the president of Rwanda, the president of DRC and the Malawi boycotting the World Economic Forum, it sends a message that diplomatically there is now an intent of trying to isolate South Africa. And we are calling on African unity to say, firstly, no one should be looting any shops in South Africa. And secondly, the focus should not be looting shops in Nigeria or in Zambia, but our focus should be on rebuilding our economies in our respective countries.
Thank you so much, Mr. Mabena Chris.
Yes, Mr. Svanda, coming back to you, what do you think about the reasons that the South Africans are giving that there is too much crime committed by foreigners, and also that the foreigners are using the little social welfare that they have?
Well, that is not, I think it's not a genuine and legitimate excuse. Migrants do commit crime because they are human beings. You know, crime is committed by human beings and not by migrants. So equally, as much as South Africans commit crime, migrants commit crime, and those that commit crime must be dealt with in terms of the law. And there is no excuse whatsoever that is justifiable, you know, for South Africans to go about attacking or committing crime because someone else has committed crime. And the issue of social welfare, that people are actually taking, you know, their social welfare, social services, or over and above that, that they are taking their jobs and overburdening, you know, the service delivery system, are all political statements and cuffs that have been made by political leaders who, in my view, I think are politically bankrupt and failing to deliver to their people. This is my biggest concern, especially as we talk, I mean, from the point of view of the African diaspora. Our biggest problem is that a lot of our leaders in Africa do not have anything to offer, you know, Africa. That is why Africa is where it is. And in order for them to try and justify their failures, they need to pinpoint and shift blame and put it somewhere else. We have seen this since last year towards elections, when these political leaders were politicking. We even had the DA, for example, mayor in Johannesburg, saying that the raids in Alexander were caused by migrants. And, you know, the city was failing to remove refuse because of migrants and blaming that on migrants. So these kind of things and statements are very sad. We have had people claiming that hospitals in South Africa have got 80% people that are migrants. Now, what that tells you for starters, that if either South Africa now has got 80% migrants, or number two, it suggests that I mean, the total population of South Africa, of the 57 million South Africans, 80% of them attend private hospitals rather than public hospitals, which are all very untrue and falsified claims. And these claims are coming from political leaders that are trying to influence people to fight, you know, migrant communities. So those are very unfortunate circumstances that we feel that, you know, the government needs to really stand up and honor its failures rather than try and, you know, shift the blame and pass it on to migrants. Because all these statements, you know, cannot be substantiated. The contribution that is made, you know, by migrants, there is a document which is a study that was carried out by IMO and the Organization for Economic Development, OECD, in 2014 to 2018, which showed that, for example, the contribution in terms of tax alone from the migrant communities are about 17%, while it's from South Africans is actually minus 8%. And if you read the whole document, it's found on their website. It was published on the 26th, I think, of July. It will actually give you, because the study was focused mainly on South Africa, it will tell you the level. It will clearly give statistically and empirically, you know, that the contribution of migrants in South Africa is so huge. We have got Dr. Tanya, who is a fellow, you know, a professor at Wits University, who has done a study on the economy of Johannesburg, which is basically on the shoulders of the migrants. And he says the Johannesburg economy, which is based on these shops that are run by migrants, is sitting at 10 billion. I think it's about 10 times more than that of Sandton, which is the reason why, you know, there is a belief that, you know, some of these attacks that are done by government, even the raids on migrants, are actually sponsored, you know, probably by the government, which was sponsored by this white monopoly capital, which sponsored, you know, the campaigns of the president. Now it is now saying it's payback time. Get rid of these small traders who are now have eroded our profits, because people are no longer coming to Sandton and Rosebank, but they've actually gone back to Johannesburg. So there's quite a few dynamics, you know, that we're looking at. And when you look at them, they appear to be quite, holding some water. And I think that also, maybe let me respond to the issue of people being transported that was said by, you know, one of the speakers earlier, that those claims are not unsubstantiated. We have actually claims, even in Johannesburg, that the people that were breaking shops are being transported by, they're being transported by two or three, you know, combis, you know, to an area where they are going to operate. Like I said earlier on, that even today, we have actually had the assertion that there is a contingency of combis that is driving, you know, from KZN. What we have noticed is that in these attempts,
Mrs. Vanda, thank you so much. Unfortunately, time has run out. Thank you so much for having us.
Thank you very much for inviting us. We appreciate it.
Thank you so much.
Okay, hello?
Hello?
Yes, Ndiyano Arparunare.
Nkoma Asla.
Nkoma Asla, Magadi.
Ibuet Magadi.
Tu zewa zamuru kuona kwa muri.
Okay, kunoku the benchings wama stations kunoku Botswana.
Muru Botswana.
Yes. And the general sentiment is, you know, why are these people not fixing their own countries?
The foreigners.
You know, and not the police, but, you know, the general populace like us, Rimunomu, Vanwaru, South Africa, say this is Rugadisa Nikadzedu. You know, and, you know, problem, Iripo, my South Africans, they are victims. My Zimbabweans, Tribu South Africa, Botswana, we are also victims. The actual problem is what we are not addressing.
The politicians
are the problem.
The politicians?
You know? Yes, because they are the ones who have run down good economies. Yes. In Zimbabwe at independence, we had a vibrant economy. The South African economy is also shrinking. And if you look at the general populace in South Africa,
five seconds, is violence the solution to these problems we are mentioning?
No. You see now, panozodamuna nemusoro wakatambanuka anozoona
nguva ndoza nguva ndoza jikana mukoma. Thank you so much mukoma Hustler. Christmas time yave yapera.
Yes, thank you so much Mr. Hustler, and we also like to thank Mr. Vusi Moses Banda of the Africa Diaspora Forum. We also heard from Ngabuto Mabena of Zimbabwe living in South Africa, and of course we had Mr. Azaria Duben Luna of the Zimbabwe Human Rights Organization. From me, Chris Gande, good night Zimbabwe.
And ini Jonga Kandemiri, as always, I thank listeners who managed to call in and all those who are following our program.